Wange Provincial Magistrate Rosemary Dube atongera Robert Maphosa ane makore 42 years, makore 15 ekugara muTirongo achishanda zvakasimbarara mushure mekunge awanikwa aine mhosva yekunge aine nyanga dzenzou zvisiri pamutemo. Kozoti Thabani Zondo ane makore 24 atongerwa makore 15 ekugara muTirongo mushure zvekare awanikwawo aine nyanga dzenzou zvisiri pamutemo. Uye rimwe gore rake rinoita kuti makore ake aThabani Zondo ave 16 ranga riri kuwanikwa achishandisa muchetura asina mapepa uye nokushandisa muchetura kutaura idzo nzou idzi. Unova mutemo weEMA. Uyu Thabani Zondo anzi zvekare abhadhare kuZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority mari inokwana kuita iyo $600,000 December uno asati apera. Kozoti Dedani Chuma ane makore 25 atongerwa kugara muTirongo kwemakore anokwana kuita iyo 16 mushure mekunge awanikwa aine nyanga dzenzou zvisiri pamutemo. Ndobva anzi abhadhare mari inokwana kuita iyo $200,000 kuZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority December uno paanopera. Vamwe vashanu Blessing vari kutarisirwa kuti vachaenda mukoti musi wa 4 October.
Saka imi sebazi rinochengetedza mhuka mazvitambira sei?
Isusu seZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority Blessing tinofara nomutongo wakadai nokuti mutongo uriratidza kuti senyika tiri kuti kuvhima zvisiri pamutemo kunokonzeresa kuti ugova unosungwa. Wasungwa unogara muTirongo kwenguva yakareba. Saka mutongo unoita kuti avo vari kufunga kana kuti vari kurodza matemo avo kana vari kutsvaga zvekunopfurisa mhuka dzedu kana kuti vari kutsvaga kana iwo muchetura, nekuti muchetura uyo ndoumwe nzira yataone kwekutanga kuti yakushandiswa kuvhima zvisiri pamutemo, vachatanga vafunga kaviri vasati vaenda mumapaka aya kuti vanoita hunubi uhwu.